A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we discuss issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, June the 29th, 2023. I'm your host, Marvelous Mplanga Nyahuye. On Live Talk Women's Roundtable, we're discussing the use of sex toys by women following the ban early this year and an appeal by women's rights group for the ban to be lifted, launched early this month. Opinion is divided over the use of sex toys by women and the government ban on such use under the Censorship and Entertainment Act. The ban is currently being challenged in court by women rights activist Stabile Dewa of the Women's Academy for Leadership and Political Excellence, who could not be drawn to comment further as the matter is now in the courts. Two females have so far been arrested and fined for possession and sale of sex toys in the country. But before we delve into this hot topic, let's take a look at what is happening elsewhere in Africa. The war in Sudan, which began on April 15th, has so far forced some 2.5 million people from their homes, according to the United Nations, about 80% of whom are displaced internally. Saddam Maid Ibrahim spoke to some of the displaced now living in Sudan's Al Jazeera state in this story narrated by VOA's Vincent Makori.
A large number of people displaced by the conflict in Sudan have been fleeing Khartoum and going to Al Jazeera state, located in the east central region of the country. A teacher at a school in South Khartoum, Leila Al-Rashid, is one of those who escaped the capital. She says she was forced to seek shelter in Wad Madani camp, the capital of Al Jazeera state, due to relentless bombing in Khartoum. Al-Rashid now lives here with her niece, who gave birth in the camp.
The current situation is completely unstable. We've been suffering due to the insecurity since the beginning of the war, and now we're living in a very difficult living situation. Everything is gone now. We're suffering greatly from the disaster. We don't know what to do.
Al Jazeera State now shelters tens of thousands of displaced people in facilities that were previously schools, universities, and mosques, according to aid agencies. Most of these institutions turned shelters are run by civilians and other humanitarian organizations, but some with medical conditions like Babu Ali Ismail say they lack medical care.
I had missed a number of dialysis sessions. When I had run out of all the medicines, the situation became dangerous for me. I came to Wad Madani to find a dialysis center. I live now in this school, which has turned into a shelter.
Sinahid Hussein, a resident of Khartoum, fled the city to give birth in Wad Madani after experiencing what she calls the horrors of war in the capital city.
The war forced us to leave our city. I was pregnant and placed here in the shelter. I left Khartoum because there were no hospitals there. We stayed for days under bombardment. Then we left after 2 weeks to the city of Wad Madani. Here, I receive full care from the officials of the center, and they provide me with a doctor's appointment.
Humanitarian organizations and civilian volunteers running the temporary shelters say they face shortages in supplies. One camp supervisor, Abdallah Hamad Al-Nim, says their operation is mainly funded by donations from residents in the area.
We receive aid through the efforts of citizens and some organizations to provide the camp's needs like flour, rice and oil. We have a warehouse to store supplies and we have a large kitchen to prepare food for families, some of whom help us in cooking. We also desperately need medicines because we have a large number of diabetics and blood pressure patients, in addition to cancer patients and pregnant women who need special medicine.
In the meantime, displaced people hope some semblance of peace will return to Sudan and relieve their current predicament. For Sid Ahmed Ibrahim in Al Jazeera State in Sudan, Vincent McCorry, VOA News.
And now back to our main topic on the use of sex toys by women. Some health experts are supporting the use of sex toys in moderation, but are warning of health risks should the toys be shared or used without proper sanitation. With some studies done in the United Kingdom and the United States also linking the use of sex toys to some form of cancers. Some male rights groups like Padare told Studio 7 that they have no position regarding the use of sex toys by women, as they are still looking into the issue. The issue has generated a lot of debate locally and internationally, with some women rights organizations and the Zimbabwe Gender Commission supporting those that are appealing the sex toy ban to soldier on if they feel that the law does not respect the right of women to please themselves. Let us now take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chirimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Welcome back again. The issue of the sex toys ban has generated a lot of interest in the country and outside the country internationally, with some women rights organizations and the Zimbabwe Gender Commission supporting those that are appealing the sex toy ban to soldier on if they feel that the law does not respect the right of women to please themselves. Let us take a look at some material that was collected by Rutendo Mawere.
Aya yekushandiswa kwezvidhori nevanhukadzi pakuita zvebonde yasimudza mutauro zvichitevera kupikiswa kwemutemo unorambidza kushandiswa kwezvidhori izvi. Mumwe mudzimai atanoda kudaidzwa nezita rekuti Linzi anoti munhukadzi haafanirwe kusungwa nekuti anoshandisa zvidhori kana achida kuita zvepabonde kana kufadza muviri wake.
Panyadzi yekushandisa toy apa pane zvatinosangana na machallenges atinosanganwa nawo nevakadzi. One, washaya murume akufanze. Two, iwo wacho pamwe haasi kukuitira pamwe zvawasangana nazvo paari musikarudzi yake, asi kufadza pamwe hausi kuda nhumbu, zvirwere zvepabonde zvasiyana-siyana nezvatiri kusangana nazvo. Saka chandokutaurawo nekurudzira, kusungwa hationi kuri raiti kuti munhukadzi asungirwe kuti ashandisa sexual toy kana kuti awanikwa achiita izvozvo, because anenge achiita privacy mubedroom ake. Zvangofana nemunhu akungoita arusangana nemunhu rume chai chai, because anenge ari mubedroom ake. Saka kuti munhu asungwa ndikusiona pane reason yekuti munhu asungwe, because munhu akufanira kuita zvaanoda nenyama yake. Hapana reason yekuti munhu asungwe.
Mutungamiri webato reLabour Economic and African Democrats Lead Muzvare Linda Masarira vanoti dambudziko riri munyika nderekuti munhukadzi anogara akashorwa nguva dzose paanosarudza kuita zvinomufadza.
Dambudziko huru mukati kwenyika ino inowanzowanika kana chinhu chaitwa nemunhukadzi. Kunenge kutori nehondo yakanangana nevanhu kadzi mungava mune zvebatongerwo yenyika nyaya dzacho dzema sex toys idzodzo kana nyaya dzecorruption chaidzo tinoona kuti varume chavo ndo vanonyanyoita corruption asi kazhinji panosungirwa munhu nyaya dzecorruption anenge ari munhu kadzi saka chinhu chinotosuwisa zvikuru kuti madzimai tiri kurwiswa asi hatisati tavhura meso yedu tiona kuti pazvinhu zvese zviri kuitika mukati mekurarama kwedu vakadzi ndo vari kurwiswa vakadzi ndo vari kukundwa zvakatikoshera madzimai kuti patinofamba tichienda mberi tigone kunomira pamwe chete tichirwira kodzero dzedu
asi mumwe murume wechidiki vacarlos nyaumwe vanoti vanhukadzi havafanirwe kubvumidzwa kushandisa zvidhori panyaya dzepabonde
inini ndongozviona zviri zvinhu zvekuti hazvifaniri kubvumidzwa nekuti munenge muchidiscourage of some of the abilities dzevarume kuti hakwezi plus zvine maeffect hazvinazvowo hazvifaniri kunge zvichibvumidzwa wane tofanira kungoita ine natural way yatakangopiwa namwari
gweta vakenias shoniwa vanoti ichokwadi kuti pane mutemo unorambidza madzimai kushandisa zvidhori panyaya dzebonde asi mutemo uyu unombunyikidza kodzero dzemunhu dzekuita zvaanoda nemuviri wake
takatarisa nhau yezvidhori zvepabonde I think kune vanhu vanotendera zvitendero zvakasiyana-siyana uye tsika kuti zvofanirwa kushandiswa here kana kuti kwete asi kana takatarisa panhau yemutemo tinoona kuti zvidhori zvepabonde hazvibvumirwi in terms of censorship and entertainment act zvinorambidzwa nokuti zvinonzi zvinhu zvinobvisa hunhu zvinhu zvisina kumira zvakanaka asizve tinoona kuti tikaramba tichitarisa especially takatarisa nekodzero dzevanhu tinoona kuti mutemo uyu unogona kunge uri mutemo unovhiringa kodzero dzavanhu especially tikatarisa section 60 yeconstitution yedu inotaura nezvefreedom of conscience nokuti chakanyanya kukonzeresa kuti mutemo uyu wezvidhori zvepabonde unge uchiisiwa inyaya yezvitendero kana kuti tsika namagariro evanhu asi tinoona kuti mazuvano vanhu vava nemuono yakasiyana-siyana vanhu vane mafungiro akasiyana-siyana vanhu vane zvitendero zvakasiyana-siyana vamwe havachatenderi kuti bonde nderekuti vanhu vange vachidanana kana kuti vachizvara vana vamwe vakungotendera kuti bonde rinofanirwa kunge riri rekungonakidzana saka vamwe vanoona zvakasununguka kuti zvidhori zvepabonde ndizvo zvinovaitira kuti vaite bonde rinovanakidza nokuda kwekuti vaite nevamwe vanhu zvinogona kunge zvisingavanakidza
asi muzvare masarira vanoti mitemo iri kushandiswa pakudzvinyirira vanhukadzi haina maturo ose uye hurumende haifanirwe kutambisa nguva ichipinda mumatare nechinangwa chekuda kudzvinyirira kodzero dzemunhukadzi
chinotanga kupinda mupfungwa dzangu ndechekuti indecent kuna ani uye kana zvinzi indecent ivo vasina kunatsodoma kuti masex toys zvinoreva kuti mutemo wava huna kujeka sezvandabva kutaura madzimai aya akangoitwawo inonzi victim of circumstance yandambotaura pekutanga kuti vanhu vari kubatwa nemutemo isingadzwisisiki uye isina kunatsojeka zvakakosha kuti hurumende yedu isatambise nguva yemadzitare zvakare nekupa mitongo isina maturo
pane madzimai akakwidza nyaya iyi kumatare muna kurume nechinangwa chekuti mutemo wecensorship and entertainment control act ubviswe sezvo uchirambidza kutengeswa pamwe nekuchengeta zvidhori zvinoshandiswa pabonde mumwe wemadzimai ari kupikisa mutemo uyu muzvare Stabile Dewa havana kuda kutaura nezvenyaya iyi sezvo yava kumatare
For those that are just joining us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And once again, tonight on Live Talk Women's Roundtable, we are discussing about the controversial ban on the use of sex toys in the country. To discuss this issue, we're joined by Irene Hungwe, a social worker and founder of Global Peace Hub. And Ilioni Timothy, a lawyer. Welcome to the program. I think I've already lost one of my contributors, but let me see who's still on the line. Welcome to the program.
Thank you.
Good, good, good. How are you, Ms. Hungwe?
Doing very well. How are you over that side?
I'm good. I'll start with you, Irene Hungwe. There's a lot of controversy surrounding the use of sex toys. What is your take on the issue and what we're seeing happening in Zimbabwe right now?
Thank you, Mavela. Well, this issue is very controversial, but I think it would be very unfair for us to just focus on a part of the act. We need to carefully examine the whole act. What does it say? What does it entail? Instead of us just speaking a part of it. Because if we carefully examine this law, the Censorship and Entertainment Control Act of 1967, it clearly states that it controls and regulates the production, the possession, the publication of the dissemination of videos and images for public entertainment in an effort to control obscenity and blasphemy. It also talks about what determines material or content to be regarded as obscene or blasphemous. If it has got the tendency to corrupt the minds of people, or someone who is likely to be exposed to the effect or influence of it. So now we come to this issue of women using sex toys for their own enjoyment. How does that influence other people to be corrupt?
Mm-hmm.
Then, yes, we also look at if the material, the content has got cruelty or violence. How does someone using a sex toy in their bedroom, in their prices, corrupt or instigate cruelty? So if we want this law to be effective, we should use it in home, because this is clearly pointing to, we've got people right now on social media, who are on various social media platforms, on Facebook, on Instagram, and on YouTube, who are using vulgar language, some of them posing naked, even that instigating indecent sexual content. Even that's corrupting the mind of the young people.
Mm-hmm.
So I don't think it's fair for us to intervene in someone's privacy. When there are people who are on public spaces right now as we speak on Facebook, you find a lot of Zimbabweans with thousands of followers who do lies, speaking vulgar language, some of them doing sexual intercourse in front of people. So we should take action against those people. Yes, we don't have control over Facebook or other any social media platform, but as a nation, as a people, as a country, we must have policies like this one, which we must effectively use on those people.
Saka semaonero enyu nezvamuri kuona zviri kuitika munyika pari zvino, munoona remangwana kana kuti yatingati iye right yekuti mudzimai ashandise zvidhori izvi kuri kumbunyikidzwa kwekodzero dzake here kana kuti kwete?
Ine ndoona kuti kumbunyikidzwa ini. Nekuti sexy to issue zvidhori izvi zvokushandiswa, chinhu chaanotenda nemari yake. Ende asi kuzomira mustreet achichishandisa kana kuti ari mulaunji akagara nevana vake, anotozviita akavanda. Saka pane mukana here wekuti zvinokanganisa vamwe vanhu? That's not my public morals. How does that interfere with public morals according to the act?
Batai makadaro, tinakola varipo mukoma Tindo vati vada kupindawo muchirongwa. Mukoma Tindo, tinokuchingamidzai muchirongwa.
Hey, oi tete.
Taurai tinzwe, tiri kutaura nemi, muri kupi?
Ndiku Zimbabwe for now, yeah.
Ehe, mkoma tindo, munoona sei juru kuitika izhino, kuti tunoona kuti urumende ili kutaura iyo, kuti kushandiswa kwe jidori ne madzimai, kanavari chita bonde, juru kunzi izho kuchikora mutemo. Imi munozviona sei, asipane wangu wa madzimai vakakwidza nyaya kumatare vakati kwete, akusi kuchikorwa kwe mitemo, uyezve vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo. Imi munoti chise munhurume.
Inina angu semaonero angu ndichitaura zvisina kutora rutivi kana kuti divika. Ndinoongorora nyaya iyi, it's unfair kuvanhukadzi because chinowanzokuitika ndechekuti, let's take as example yekuti kune vanhukadzi anditika vakapinda murudo asi vakazopedzisira vasangana nematambudziko murudo rwacho. Kune vamwe vakatopinda mumajere, kune vamwe vanhu vakasangana nematambudziko ekuti even kana vana vechikoro vachiri kuattenda chikoro kumahigh schools kuvasikana, they are now maturing to feel those feelings to have sex. But akaita sex nemunhu anditi anokwanisa kubata pamuviri. Imweni zvacho tinofanira kungogara pasi nevana vedu tichivatsanangurira vachiri vadiki, especially vanasikana anditi kwozoyawo kumadzimai vakurawo zvekare. Asi isusu sevanhurume tinomhanyira kungotora rutivi rekungoti chero munhu akadzamara adaro atorombe tomujaja nenzira isina kunaka zvimwewo nekushora nazvisingafanira kunge zvichiitika. Tinofanira kungorarama upenyu hunoenderana nenguva yatikurarama, kwete kungoti zvinhu zvese zvese hazviite. Zvakangofanana as example kana mbanje chaiyo chaiyo. Inondona haibvumirwe, but mbanje inogona inobatsira zvimwe zvimwe zvinhu, zvimwe zvinhu zvinotoyemurika. Handiti ndopane maonero angu ipapo.
Mukoma Tindo, tinoona zvakare kuti kana zvidhori izvi zviri kushandiswawo zvakare nevanhurume. Imi munoti chipa nyaya iyi, asi tiri kuona vamwe vedzikereke nevamwe vatori palive feed yedu pavoa shona pari zvino vari kuti aya ndezvemadhimoni. Imi munoti chii?
Zvidhori ngazvivepo, asi it's about choice yemunhu inoitwa nemunhu because it mustn't seem like it's a crime kuti iwe unozvitengera chinhu chinokugutsa kana chinhu chaunokwanisa kufara nacho anditi because unenge uri panzvimbo yekuti it's a private place yaunoenda uchizvifadza uchidzoka hako kuvanhu anditi. So izvozvo zvinhu zvakafanana neizvozvozvo zvakafanana kuti kune mamwe madzimai asina mbereko. Isusu muchivanhu chedu toziva kuti mudzimai asina mbereko munhu asinganye kugamuchirwa zvakanyanya, kunyange akaroorwa munhu anongosvoreka svoreka. So such kind of that person anogona kungoti inini hangu regai ndiite zveupenyu hwangu ndiendere mberi nokuchengeta vabereki vangu nedzidzo dzangu. Other side ane chidhori chake chekuti kana ada kusvadzwa anosvadzawo. Tisatore vanhu ivavo because they are also humans like us. But in most cases those people are always rejected vachitaurwa mashoko akaipa pamusoro pezvavo. That's point number one. Point number two yatinayo dambudziko muZimbabwe nderekuti chero mwanasikana akangokura anofanira kunge atori nemurume around here kuti zviite kunge. But mwana iyeye ukada kumutarisa dzimwe dzenguva anogona kunge ane picture of life, but anozopedzisira apinda nawo nematambudziko ekuti because partner yako yaunosangana nayo ka hazvisi zvese wekuti unonosangana nemunhu unopedzisira maakuita zvezvinooneka. Pamwe pacho unotoona kuti mwana wangu panapa akatokanganisika after asangana nemunhu. Vamwe vanhu vanotadza kutorarama zvakanaka munzvimbo.
Thank you so much Mukoma Tindo, tinokutendai chaizvo. Vari kutifonera vari kuZimbabwe, muve nezuva rakanaka. Ndodzoka kwamuri, coming back to you, Ms. Hungwe, you heard what our caller is saying. What are you seeing on the ground? Because I've been going through comments here on social media. Some people are saying this is demonic and the government is right to ban these sex toys. Go ahead.
Yeah, it depends from which perspective you are looking at. From the religious point of view, they interpret it as a demon. And in our culture and religion. But yekuzvifadza pabonde ndeichii handiti. Kune vanhu vakawanda vari kuita bonde iye zvine zvanhu vechinhukadzi, not to enjoy, kwete kuti vazvifadze kana kuti vaite vana, asi as a means of survival. Vada kutorarama nokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ari kungoita bonde, ari kutotengesa bonde. Koita vamwe madzimai vari kutongoita bonde vari muwanano, but nokuti hanzvisisi kuti what my benefit table on the act. I don't go it as a citizen, umrume wake, and it is a duty. Matunda and Namad my Akawanda, I'm not our jam, because you to Bondiracho Rakamira Dip Rakanaki like she. Then you could be my empowered. Akafunda, I would be Bondera Kanaki like she, not Kanaki psychology. Panaka Bondi, the Katabondo Shakanaka. Panama, the neurotransmitters are not released, your brain are not endorphins, oxytocin. My neurotransmitters are they are responsible for relaxation. You could minimize the anxiety and depression. So, this woman is empowered and it is. I mean, could I release the endorphin, the oxytocin for the health benefits?
But I'm Makadaro, Tina, call a very line regating bonds. Well, hello, Sissy Melody, Makadi. I what it wadi munona say nyairi mudandaro I nyairi iri mudandaro muriku iona say tipe ofungwa dzenyu Sis Melody. Hello. I think our line there just cut off, but we had Melody on the line who also wanted to give her take. But believe you me, this is a hot topic. I have a lot of people here that are streaming live with us who have been writing their comments saying that, please, Tete, Verenga isha trukunyora. Darlington Muzondi wapa VOA shonaru tete munu ngaite murume anzi munu kuita murume wechidhori kana mukadzi wechidhori here Mwari hazvide. So there we go. Saka, coming back to you again, Miss Hungwe, you were talking about the health benefit, saying that there are neurons that are actually released when some of these toys are used and may be of benefit. But we've also heard that there are, you know, there is a negative side health wise where if, you know, the toys are not sanitized properly or are interchanged between people, you know, they can cause some diseases. What's your take?
Boy, thank you. Of course, just like everything else that we use, we monitor. Funny, my advantages, my disadvantages, and it is that. My disadvantages are repo and help me either with a good sterilizer, no good sanitizer, zero. But you have never heard my cases, everything in Arago, Guaran, Utanga, Naku, we have to cool sterilizer, to my daughter's jacket.
Tumia kumwambia mabitu analala mimi marisio futi unaona kuna mtu ambaye sina kudhihirika kwa chakula zile za kama wende kwa sababu kuna mtu opposition kingine tende futi regate basi makadaro wangu wangu panam profita varipa non profita makadi yenyu taura itinzwe. Ehe, munoona sei nyaye yekushandiswa kwematoys imise maprofita.
Thank you so much.
We are hearing from a prophet all the way from Zimbabwe saying, this is demonic, but my, Hungwe is saying, no, it's not. Hungwe, your last word before we wrap up. Miss Hungwe?
Hello?
Yes, go ahead.
Let me make myself very clear. From a social perspective, ethics is a social work.
You have to just give me 5 seconds. 5 seconds.
Okay. We are not supposed to judge people based on what they want to choose.
Thank you so much.
Yes, not the clients.
Thank you so much. Unfortunately, time is not on our side. I know this is a hot topic. That brings us to the end of our show. We'd like to thank our guests and also you, the viewers and listeners. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying